manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero wakanaka vatereri, tinosanga na vakare manera anase, kuru musuwe mufuro, chivabu 25, 2020. Makaterera ku Studio 7, nefenyero inya ziri kuitika mu Zimbabwe, zamuno piwa ne Studio 7, iri mu Washington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinotipa vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nezvinomwe vavhenekwa. Vane coronavirus vachiri makumi mashanu nevatanhatu.
We continue to endure illegal sanctions and punitive measures imposed on us. Is punishment for reclaiming our land.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voshora zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika pazuva reAfrica Day.
Futi hadzisi kunyaradzwa chatiri kutoona ndechekuti futi dzikuramba dzichipfungaira nekupfuta kunyanya nyanya muAfrica mukatarisa makuu akati wandei.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti Afrika inofanira kuzvipira munyaya dzerunyararo.
Ndinoda kuti ndikurudzire maZimbabwenzi ese kuti ngatibatanei tive vanhu vamwe chete tivake nyika yedu kuitira kuti vanhu vewane bundutso.
Ukuwo mutungamiri weMDCT Dr. Tobzani Kupe okurudzira kubatana kwevanhu vose munyika pazuva reAfrica Day. Nasi zvizvarwa zveAmerica zviri kucherechedza zuva rekuremekedza mauto akafa achirwira nyika yavo reMemorial Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti pavanhu vanodarika zviuru makumi matatu nezvinomwe vavhenekwa kana kuti 37,000 vane coronavirus vachiri makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 56. Hurumende yainge yambozivisa kuti yaida kunge yavheneka vanhu zviuru makumi mana kana kuti 40,000 pakupera kwemwedzi wapera, asi zviri kuratidza pachena kuti yakakundikana kuita izvi. Izvi zvave kupa kuti hurumende iti vamwe vanenge vapinda munyika vachibva kunze kwenyika vaende kune makambani akazvimirira kuti vavhenekwe vachibhadhara mari kuti vakwanise kuonekwa. Vanokwanisa ava vanzi negurukota rezveutano Dr. Obedaya Moyo vanokwanisa kunogara munzvimbo dzakaita semalodge vobhadhara mari dzekuvhenekwa pazuva rechisere vapinda munyika sevamwe vari munzvimbo dzakaita zvezvikoro dziri pasi pehurumende. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave makumi maviri nevashanu kana kuti 25. Vanhu vafa vachiri vana. Zvichireva kuti vanhu vari kurwara muZimbabwe makumi maviri nevanomwe kana kuti 27. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru zana negumi kana kuti 110,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica uye vashaya vadarika zviuru zvitatu nemazana matatu kana kuti 3,300. Vapora zviuru makumi mana nezvina nemazana mashanu kana kuti 44,500. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mana kana kuti 5.4 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million. Vanhu vafa muAmerica vave kuda kusvika pazviuru zana kana kuti 100,000. Asi pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi mana nemashanu kana kuti 345,000, asi vapora vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru zana kana kuti 2.1 million. Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva reAfrica Day iro riri kucherechedzwa pasi pedingindira rakanangana nekumisa hondo uye kurwisa chirwere checoronavirus kana kuti silencing the guns in the context of the COVID-19. Zuva iri rinocherechedza kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity kana kuti OAU uye nhasi ave makore makumi mashanu nemanomwe kana kuti 57 kubva zvaraumbwa. Asi nekuda kwechirwere checoronavirus, vatungamiri venyika dzakawanda muAfrica vacherechedza zuva iri vachishandisa umhizha neumhetura hwechizvino-zvino kana kuti virtual technology. Vaiita izvi vanosanganisira sachigaro veAfrican Union vari mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa uye gamba remuAfrica vari ivo chete munhasara ari mupenyu pavanhu vakavamba OAU Dr. Kenneth Kaunda avaimbotungamira nyika yeZambia. Vachitaurawo kuState House muHarare nhasi, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati kunyanga hazvo Africa yakawana kuzvitonga kuzere, Zimbabwe ichiri pajoki nenyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nenyika dzekunze, idzo dzinoti dzakatemera ivo nevamwe vavo vari kupomerwa mhosva yekutonga nedemo. Ngatinzwei vaMnangagwa vachitaura mashoko atapiwa mvumo yekushandisa nebazi rezvekuburiswa kwemashoko.
Meanwhile, neo-colonialism still raises its ugly head with some Western countries unashamedly meddling in the internal affairs of countries on our continent. Zimbabwe is no stranger to this unwarranted interference. We continue to endure illegal sanctions and punitive measures imposed on us as punishment for reclaiming our land, itself a key act of concluding the decolonization process. However, we are buoyed by the fact that we have reunited with our land, which is now irreversibly reposed into our hands. We is true owners.
Zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvinofanira kubviswa nekuti hazvisi pamutemo, hazvisi pamutemo weUnited Nations. Zvakangotemerwa Zimbabwe nenyaya yekuti yakatora ivhu kubva kuvachena ichipa kuvatema. Asi Zimbabwe haisi kuzodzorera ivhu iri kuvachena. Ivhu nderedu, inhaka yedu. Asi zvirango zvinofanira kubviswa pasina zviga zviri kupiwa izvi kuti zvitange zvazadzikiswa.
VaMnangagwa vatendawo zvikuru magamba ekutanga akazvipira kusunungura Africa.
Let this year's celebration serve to remind us all of the sacrifices made by the thousands living and departed, brave sons and daughters of our continent who took up arms to end colonial rule. They are the heroes of our lands, heroes of Africa. As we commemorate Africa Day, for us in Zimbabwe, we are reminded that we were not alone in the struggle for our independence.
Tinodawo kutora mukana uno seZimbabwe kuti titende magamba ose emuAfrica akafa achirwira kuti Africa iwane rusununguko. Isuo seZimbabwe etina kuwana rubatsiro rwemagamba iwayaya nedzimwe nyika dzemuAfrica detsatawana rusununguko. Inguva yekuvatenda.
Vakurudzirawo kuti nyika dzemuAfrica dzinge dzichibatana. VaMnangagwa vachiteverawo gwara rakatorwa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vati vanodawo kuti Saharawi Republic iwane kuzvitonga kuzere kubva kuMorocco. Studio 7 yapiwa mvumo yekushandisa mashoko avaMnangagwa nebazi rezvekuburiswa kwemashoko. Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vakurudzirawo nyika dzemuAfrica kuti dzibatane kuti dzigokwanise kukunda vachiti hazvibatsire kuenderera mberi nemimwe mitemo yaishandiswa nevainge vakapamba nyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Saka yakatikoshera zvikuru zuva iri nokuti ndonguva yokucherechedza kuchicho ndakuitwa muAfrica kurapa matenda nengozi dzatinadzo ngozi yekubirwa kwema elections nokuita mhirizhonga nokumbunyikidzwa kwavanhu, ngozi yeuori kana kuti corruption ya netsa chaachazezesa muhurumende zhinji dzomuAfrica, ngozi yokungotaswa zvisina mubhadharo kanyanya taimbowana vatasvi veEurope vatipamba, tikavana vatasvi veAmerica takuenda kuvatasvi veChina. Toda kuti tive nekudyidzana nedzimwe nyika zvisiri zvokumbunyikidzwa kana kudzvinyirirwa. Asi kuti zvinhu zviitike izvi, pane zvinofanira kugadziriswa.
Ndezvipi izvi zvinoda kugadziriswa? Havachamisa.
Tofanira kuva nemubatanidzwa, tova ne one currency, tova ne one economy, tova ne one Africa, tova ne one border, tova ne one passport, one residence, tova ne kusimba kweAfrica, one armed force kana kuti one military, one police force. Izvi zvinoitika chete tagadzirisa mapango mana kana kuti four pillars. Yokutanga leadership, yechipiri entrepreneurship, yechitatu togadzirisa nyaya dzepartnership kubatana nekutsana kwanaka, chechina togadzirisa nyaya yetransformation. Chokutanga pa leadership tinofanira kugadzirisa strong institutions kwete kungova nema strong men. Tinofanira kuva nema big ideas kwete kungova nema big men. Tinofanira kugadzirisa nyaya yekuti patiri kuita zvose izvi ngativei nema kuvandudzwa kwakanaka kwedemocracy, kwefree and fair elections, kwema elections asina mhirizhonga, vanhu votungamirirwa zvakanaka, macitizens kana kuti vagari maresidents achiremekedzwa, Africa yova neupfumi hunonakidza, tova nevision imwe chete nemuono umwe chete.
Rimwe dingindira regore rino rakanangana nekumisa hondo kana kuti kunyaradza pfuti. Dziri kunyarara here muAfrica umu pfuti idzi?
Pfuti hadzisi kunyaradzwa. Chatiri kutoona ndechekuti pfuti dziri kuramba dzichipfungaira nekupfuta kunyanya nyanya muAfrica. Mukatarisa makuu akati wandei munharaunda yeAfrica, mukatarisa basa rinoonekwa richimbunyikidza vanhu, pfuti inonge inota simba kudarika maballot kana kuti vote. Vanhu ngavave nesimba kudarika uto, uto ngarirere vanhu. Izvozvo toda kuti politics kana kuti matongerwo enyika ndo anofanira kusunda pfuti, ndo anofanira kusunda mauto. The gun must be guided by politics. Politics must be the master, the gun being the servant, instead of the gun being the master and the politics and the people being the servant. Izvozvo zvoda kugadziriswa. Tiri kuona kuti chiri kunyanya kuitika. Hapasi kusailenzwa kana kunyararidzwa pfuti, pari kusailenzwa vanhu. Vanhu ndo vari kutoitwa silence. The citizens and the people zvinofanira kunyaradzwa. Nepfutiwo yokuti vechidiki havana mukana wavanopuwa muAfrica. Mukatarisa vechidiki vanombunyikidzwa kwese kwese. Saka tiri kuti tichitaura kunyaradzwa kwepfuti, haingorisi pfuti chete mumabharaki, ipfutiwo yematambudziko anosanganikwa nevana vemuZimbabwe, pfuti yekushaya chikafu, pfuti yenzara. Vanhu vanogara vachiita madrought muAfrica. Uo mugotarisa kuti tine 60% yenzvimbo inofanira kunge ichirimwa pasi rose, hatisiri kurima, yakangogara yakangorara. Neupfumi hwatinahwo hwakawanda, saka toda kuti zvigadziriswe zvese izvi kuitira kuti pfuti yenhamo, pfuti yekushaya, pfuti yekungova vanhu marombe vanoshaya ivo vane zvizhinji igadziriswe.
Poitwa sei kuti Africa iimbe nezwi rimwe chete?
Ngatibvisei sevana vemuAfrica usveta simba huripo hwakauya necolonialism, hwakauya nevanosveta simba vaiti ivo muna 1884 vakagara kuBerlin uko kuGermany kupatsanura nhaka yedu. Isi tinofanira kuita inonzi post Berlin conference, gungano guru ratinounganidza vanhu nekuonesana vanhu vemuAfrica kuti maboundary anotibatsira here, kana asingatibatsiri toita sei kuti Africa inge yakabatana.
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT Dr. Thokozani Khupe vanoti kunyange hazvo zuva ranhasi richipembererawo zvimwe zvakakwanisa kuitwa nenyika dzemuAfrica, zvikuru munyaya dzerunyararo uye kusimudzira kodzero dzevechidiki nemadzimai, nyaya yekurwisa chirwere checoronavhairasi yasiya Zimbabwe iri parumananzombe munyaya dzezveupfumi uhwo vanoti hwagara huchitatarika. Vatiwo kunyange nyika dzemuAfrica dzakawana kuzvitonga kuzere, vanhu vakawanda vachiri kunonga svosve nemuromo. Dr. Kupe vakurudzira kubatana muZimbabwe nemuAfrica yose. Ngatizwe hurukuru yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Nasi izuva rakavamba musi wa 25 May 1963 nevatungamiri ana baba Julius Nyerere nana baba Kwame Nkrumah nevamwe. Vatungamiri vakagara pamwe chete vakataura kuti tinofanira kubatana seAfrica kuitira kuti continent yedu ibudirire iwane upenyu hwakanaka.
Tichicherechedza zuva rakakosha iri, ikurudziro ipi yamuri kupawo kumhuri yeZimbabwe?
Saka inini ndinoda kuti nditi samuzvaro Dr. Thokozani Kupe, ndinoda kuti ndikurudzire maZimbabwenzi ese kuti ngatibatanei tive vanhu vamwe chete tivake nyika yedu kuitira kuti vanhu vewane bundutso, kuitira kuti vanhu vese vewane mabasa, vanhu vewane chikafu, tiite zvipatara zvakanaka zvine madhokota nemishonga. Vana vende kuzvikoro vodzidza voita magraduate vowana mabasa. Vanhu vowana mvura yakachena. Kuda kuti Zimbabwe idzokere, ite Zimbabwe yatinoziva inzi breadback state of Africa, ite Zimbabwe yataiziva yanga ichinzi jewel of Africa. Kuda kuti munhu wese awane upenyu hwakanaka. Asi izvozvo tinogona kuzviwana chete kana tikabatana semaZimbabweans. Ngatibatanei maZimbabweans akanaka tivake nyika yedu yakanaka kuita kuti munhu wese awane upenyu hwakanaka. Vakuchingamidzai zuva ranhasi reAfrica Day.
Rimwe dingindira regore rino rakanangana nechirwere checoronavirus. Ndeipi kurudziro yamungapawo kunyika kuti ikwanise kurwisa chirwere ichi?
Ngatiitei zvinhu zvatinokurudzirwa kuti tiite. Tisaende mudzvimbo dzine vanhu vakawanda, tisabatane maoko, tigeze maoko nguva dzese kuita kuti chirwere chisapararire. MaZimbabweans akanaka, ngatinamatei kuti kuwanikwe mushonga wekurapa chirwere checoronavirus. Asi ndoda kuti MaZimbabweans akanaka, tivere zuva rakanaka nhasi, zuva reAfrica Day, ndatenda.
Avanga vari mutungamiri webato rinopikisa reMDCT, Dr. Thokozani Kupe, vari parunare muBulawayo na Blessing Zulu Studio 7. Nhasi zvizvarwa zveAmerica zviri kucherechedza zuva rekuremekedza mauto akafa achirwira America reMemorial Day. Vakuru vezveutano vachikurudzira vanhu kuti vachengetedze mitemo inodzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19, vachiti chirwere ichi hachisati chakwanisa kumiswa kupararira kwacho. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemudzimai wavo amai Melania Trump nhasi mangwanani vaisa maruva paguva regamba risingazivikanwe kumarinda anovigwa magamba eAmerica eArlington Cemetery. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMike Pence nemudzimai vavo, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaMark Esper, pamwe nevamwe vakuru vemauto ndevamwe vanga varipo pachiitiko ichi. Matunhu akasiyana-siyana muAmerica ane mitambo yakasiyana-siyanawo yaanoronga kuita pazuva iri. Semuenzaniso, mudunhu reCalifornia, ndege dzehondo dziri kutariswa kubhururuka dzichipa ruremekedzo kune vari kushanda muboka rezveutano munguva ino yeCOVID-19. Vakarwa hondo vanotarisirwawo kutenderera nyika yose vari pamidhudhudhu vachirangarira magamba akafa. Mamwe makore ose adarika aya, vanhu vaicherechedza zuva iri vachigocha pamwe nekunwa, vamwe vachienda kunodhidha kunyanza, asi nekuda kwekuti gore rino kune chirwere cheCOVID-19, mhuri zhinji dziri kuti dzichange dzichingozvitandadza dziri mudzimba. Mumwe wevanhu vachatandara semhuri vari pamba pavo ndavatakavira kapikinyu vano vechizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reMaryland. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ini zuva reMemorial Day nhasi nemhuri yangu tichange hedu tiri pamba tichitandara nekuona dzangara dzimu. Masikati tichaite togochawo hedu, asi hapana kwatiri kuenda, tichange tingori pamba. Tongotengo nyama, tongo mwao, tutakagara pamba.
Tiri kuona kuti zuva iri riri kucherechedzwa panguva iyo vanhu vari kukurudzirwa kuti vachengetedze zvinhanho zvokunge vasina kugumana kana kuti iri kunzi social distancing. Imiwo muri kutambira sei kurudziro iyoyi zvichiedza kusana mamwe makore amune muchimbosangana nehama neshamwari?
Isu mhuri yedu kwemwedzi mitatu yapfuura tatiri kuita social distancing tiri pamba, hapana kwatatiri kuenda, tatiringoenda hedu kunotenga grocery, asi even nevavakidzani vedu tatisingasangani. Zuva ranhasi ticharambawo tichicherechedza social distancing, tichangoitawo paumuri hwedu. Dinona social distancing yaka kosha asiwa na wajinji ndofunga ware mewa waneta ne social distancing zobuta awachada kuita social distancing. Asindu noda angu kutita kusika kumagumo chivere chitaku kwansa kuchigwisana na chitaku kwansa kuchikurira. Tikaregeza kuita social distancing zichava zunu zichati neza yukuti pachaita ya second wave chadzokera futi pa social distancing nukugara Mombasa ka isusu ose mwuri angu tangotu otisharamba chita social distancing.
Pane musiyano wamunga taura here pakati pe kucherechedzwa kunoitwa zuva remagamba kuno kuAmerica Rememorial Day nezuva remagamba kuZimbabwe reHeroes Day.
Musiyano uripo pakati pemagamba emuno muAmerica nemagamba ekumusha ndekuti kumusha vanhu vanonyanyozviitira nezvemapato kuti wakarwira ari kubato iri wakarwira ari kubato iri iye zvino tinoona kuti vanhu vakanga vari kuzano PF kana kuZipra ndo vega vari kukwanisa kucherechedzwa semagamba asi vamwe vakaitawo ugambawo hwavo pamberi apa kusiri hwehondo havana anovacherechedza zvinova chinhu chinondirwadza kwazvo asi chinondirwadza nyaya yekuti ugamba unotorerwa pamapato ematongerwe enyika pane kuti munhu akarwira nyika yedu chete.
Zvinhu zvamungakurudzirawo hurumende yekumusha iyoyo kuti vagadzirise zvinake kune magambo ose amuri kutaura acherechedzwe ose.
Tagara tichitaurira hurumende yezano PF kuti kutonga nyika nezvegutsa ruzhinji nekuremekedza zvakafirwa nemagamba enyika ndizvo zvakakosha kwazvo asi handifunge kuti pano ari kuteerera. Saka tinongoramba hedu chichitsinzidza kuti ZANU PF ngaive inoremekedza munhu wese anoita zvido zvenyika hazvinei nekuti tiri kupikisana kana kuti tiri kudivi rimwe. Ngativei tinoremekedzana nokuti chose chiripo ndechekuti tiri kuda kuti nyika yedu ibudirire. Zvino tikaita kuti nyika inobudirira panyaya yekuti munhu ungori kuZANU PF chete kana uri kuMDC kana kukwauri nyika ibudirire uyezve ngativei tinoremekedzanawo sevanhu. Vana venyika tisanyanya kumbunyikidzana ndo zvinoita kuti nyika yedu ibudirire ndo zvinoita kuti tiremekedzane semagamba. Magamba anoziva kuti vane zvavakafira vane zvavakarwira kwete kuti tirambe tichimbunyikidzana.
Ava vanga vari chimwe chezvivarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vatakavira kapikinyu vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES 5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Iye zvinotongotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kukandira namakovhu nematete kuri kuenderera mberi pakati peIsrael neIran munyaya dzekusora vachishandiswa michina yechizvino zvino kana kuti cyber warfare. Kambani yemuIsrael yeIsrael Renational Cyber Directorate inoti makambani akawanda munyika iyi asangana nedambudziko rekuvhiringirwa mabasa nevasori ava, uye ikati vamwe vari kuenda pamapeji emadandemutande emakambani emunyika iyi vachinyora mashoko ekuti kuparara kweIsrael kwavapedyo nechiHebrew. Kambani yemuIsrael iyi iri kupomerawo China mhosva yekusora nyika dzayakavakidzana nadzo muchirongwa chinonzi Nikon. VeChina neIran vari kuramba mashoko aya. Madzimai anorarama neHIV AIDS anoti ari kunetsekana zvikuru nekushaya chikafu zvichitevera kupuswa kwakaitwa misika yavaitengesera miriwo munzvimbo dzakasiyana siyana muguta reHarare. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kufungisisa uku kunogona kuzovhiringidza pfungwa pamwe neutano hwavo. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai anogara kuGlenora uye achidzidzisa muMbare, amai Mary Chimashu vanoti vakadzi vakawanda zvikuru vemumusha weMbare vari kuremerwa neupenyu izvo zvava kupa kuti vagare vakasuwa nekushushikana kuti vachararamisa sei mhuri dzavo sezvo misika yaivawanisa mari yakaputswa.
madzimai especially vekumbare they survive on vending and right now akusukudzimiswa munhu sekutengesa find out kuti kwatova nenzara that on itself unoona kuti vakadzi vapesa vari maoutbust vakadzi vakungotsamwa padiki padiki nenyaya ichi yenzara they are not able to feed their families.
Amai Chimashu vanoti vakadzi vari kunyanya kushushikana nenyaya yekupadzwa kwemisika iyi ichembere dzisina mabasa uye dzichichengeta vazukuru vadzonherera. Chembere idzi dzinorwarawo nematenda eshuga nehigh blood pressure zvinova zvirwere zvinodhererwa nechirwere checovid-19 kana munhu achibata. Amai Chimashu vanoti sekutaura kwenyanzvi munyaya dzeutano vakweguri vagara vaine zvirwere nechekare ndivo vanodhererwa zvikuru nechirwere checovid-19.
Tineva kadziva machembera anochengeta vana the orphans vamwabereki vavo the diet of HIV and AIDS vana vaya their own antiretro vana they need a special diet vana mbuya vaya vanotengesa but right now they cannot go out and sell vari mumba vakagara nevana they are so desperate they don't know when this lockdown is going to end chikaf apana.
Amai Chimashu vanoti vakadzi vanorarama neutachiwana weHIV ava havana zvinovadzivirira kutapurirwa COVID-19 nokuti zvinodhura kuzvitenga.
Vakada kuende kumbare kwacho unodzingirikwa vada maface mask vanda sanitizer inobva kupi they need gloves anobva kupi ende ukatasa mashops ari kudhura a cheap face mask is going for 2 years.
Amai Chimashu vanoti sezvo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere checovid-19 madzimai aya haana kwekuungana achiudzana zvinovanetsa izvo zviri kupawo kuti pfungwa dzavo dzisagadzikane.
Hatina kuchanosheya kumisika kwataenda tainotaura nyaya tichisheya saka unobva waona kuti with this covid yeah, a lot of things are mounting on women the repercussions will be felt for years and years to come ende isati zomborangarire kuti ndo lockdown yaya covid yaya 2020 tetakuto kuti maya vakangotangangopenga maya vakangotanga kungorasa hembe pati zviri kubva kuno kumasure.
Mumwe mukadzi anorarama neHIV amai Joanna Kasirori vanotiwo vari kushushikanawo nekutyira kubatwa nechirwere checovid-19 sezvo vane zvimwe zvirwere zvakaita seshuga high blood pressure nechirwere cherurinda.
And HIV ine zvimwe zvirwere zvayakatomutsamatira zvichitonetseka nemama conditions saka zvese izvozvo zvakutoita kuti everyday I'm anxious and most of the people with HIV takatombopfuura ne the TB phase saka that anxiety inoita kuti titoshaya kana hope chaizvo.
Nyanzvi yezveutano hwepfungwa musangano reZimbabwe National Association for Mental Health Dr. Ignatius Murambidzi vanoti kushungurudzikana mupfungwa hakuna kunaka sezvo kuchikonzera chirwere chepfungwa kana kuti depression. Dr. Murambidzi vanoti huwandu hwevanhu vari kurwara nepfungwa hwakakwira kubva pakatanga kuvharwa kwemaindasitiri nemisika asi vanoti chirwere ichi chinorapika kana chikakurumidzirwa. Mutevedzeri wemukuru anoona nezveutano hwepfungwa munyika Dr. Sacrifice Chirisa vanoti hurumende ine huronga hwekupinda muvanhu ichivadzidzisa nyaya dzeutano asi chirongwa ichi chakambomiswa nemitemo inobata COVID-19. Gurukota remagariro evanhu akanaka Professor Paul Mavima vanoti hakuna munhu anofanira kushaya chikafu nokuti hurumende ine chirongwa chekubatsira vanoshaya. Professor Madzima vanoti kune vanhu vanodarika mazana maviri ezviuru vakatonyoresa kuti vawane rubatsiro zvokuti vamwe vakatotanga kutambira mari munhare mbosha dzavo kubva mwedzi wapfuura asi vanhu vakaita saamai Kasirori nevamwe vakawanda munyika vanoti havasati vawana rubatsiro rwuri kutaurwa nehurumende izvo zvicharamba zvichikonzera kuti vanhu vakawanda varambe vachivhiringwa nezvirwere zvepfungwa sezvo vanenge vasina pekutangira. Ndakamirira Studio 7 mumusha weGlenora muHarare ndini iri muzani.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa makore makumi mashanu nemanomwe sangano remubatanidzwa weAfrica reOrganization of African Unit kana kuti OAU iro rave kunzi African Union raumbwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika atisenda.